Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wechipiri, Gunyana 27, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi kusanganisirawo nekuzvipatara kwave kupa kuti mitumbi ikurumidze kuora mumochari zvopa kuti pave nemunhuwi wakanyanya. Mutungamiri wenyika yeBotswana vamuhwetsi Masisi vanoti vachaedza kuti vataure nehurumende yeAmerica nezvekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende yeZimbabwe zvibviswe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokawo kumusha kubva kumusangano weUnited Nations kuNew York vachiti vari kufara kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica gumi neimwe vakati zvirango izvi zvibviswe. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo zuva remusi wa25 Gumiguru Roswedera, mutungamiri wenyika yeBotswana vamuhwetsi Masisi vanoti vari kuruka mazano ekuti vaite nhaurirano nenyika yeAmerica nechinangwa chekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe nevemakambani avanodyidzana navo zvibviswe. Muna nyamavhuvhu wegore ra2019 gungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC rakatara musi wa25 Gumiguru sezuva rekubatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhavo vachangosvika panhandare ndege sesere dzakama International Airport iri muguta guru renyika iri reGaborone nasi mangwanani vamasisi vati vakazvipira kuita mutongi gaumainzanise pakati peZimbabwe neAmerica munyaya yezvirango.
Ndazvipira kuti tiwane mazano angaita kuti Zimbabwe neAmerica zvichagadzira kuti pane nhaurirano kuitira kuti zvirango zvibviswe.
Vamasisi vavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kuona kuti izwi rekuramba zvirango raita maungira pasi rose.
Vari kuda kuti zvovaizvovo yakanangana nekubviswa kuzvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika zhinji apo tatatsana nezuva rakatarwa seSADC kuti tiratidze Zimbabwe kuti tiri vamwe chete.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzokawo munyika nhasi kubva kumusangano weUnited Nations uye vati vari kufara kuti vakawana rusigiro rwevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti zvirango zvibviswe. Mutevedzeri wemunyori mukuru uye vari mutungamiri wezvekufambiswa kwemashoko muhofisi yemutungamiri wenyika vaGeorge Taramba vaudza Studio 7 kuti zvava pachena semhanza yembudzi kuti nyika zhinji kunyanya idzo dziri mudunhu reSADC dzoramba dzakamirira neZimbabwe semutsambangwena panyaya yezvirango. Asi vachipindura mashoko ekuti zvirango zvibviswe, mumiri weAmerica muSouth Africa vaRuben E. Bridget vakaudza vatori venhau veNews 24 kuti America haisi kuzobvisa zvirango izvi nekuti haitende kuti ndo zvaondonga upfumi hwenyika. Vanoti zvirango izvi zvakatemerwa vatungamiri vari kupomerwa mhosva dzekutonga nedemo uye hazvinei nevanhuwo zvavo. VaBridget vati vatungamiri veZimbabwe vakatendeuka nekumira kutyora kodzero dzevanhu, zvirango izvi zvinoswera zvabviswa. Mutauriri webato rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change Mzware Fadzai Mahere Vatu wanyaya kutaza kutunga mira ndio ya pakuti Zimbabwe ite siyaka geza nekoka mnyama.
Nyama sanctions yaka shata asisusu senyika tufona ugadzirisa ukama wedu nezimwe nyika. Izu zinenge shida kuti Zimbabwe ineve ukama, ivene ukama wakanaka nezimwe nyika. Shakare ichi remekeza bumbiro remtemo kana uti constitution nema human rights kudzire zevanu. Nyaya kumbunyiki zavanu inofana kupera.
Masho kwa mzare mahera tini rwane nyanzi mwenyanzi zuma garureva nuva tenda imbofana au watiku viskwa ya kuzira nguwa kunga peze na mayadai kufunya chisero mwenyeka nukuda kwe huori.
Ziliku itakutivani waende kuna na South Africa ne kuna na Botswana kushaya mabasa. Uye arukushanda wacho, Maria arukuhura, apana cha inotenga. Masanctions uwa wakabiswa nasi, apana cha zinosandura. Ndekuti ajisiri zhoshicha gadzirisa upfumu wenyika. Upfumu wenyika wakasa gadziriswa nekuuraya uori, wekuuraya umbava. Utakasa gadzirisa ipapo upfumu wenyika ugadzirisa.
Amerika yakatanga kutemera vakuru muhurumende vanodzidzana nazvira ngomu na 2001. Vatungamiri venyika ya Amerika kutanga kuna va George Bush, va Barack Obama, va Donald Trump na va Joe Biden varukuramba vachivedzera gore roga roga vachiti vakuru vehurumende varikuenderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu zvokonzera kusagadzikana mudunhu rese rekuchamembe kuAfrika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi nekambani yeZesa inonzi yave kukanganisa zvikuru zvinhu kune zvimwe zvipatara zvakaita semasvingo uye kukanganisawo maindustry nyika yose. Godfrey Mtimba anochipanya inotevera.
Mumwe mugari wekumasvingo amai interest dzakaedza vanoti nekuda kwekunetsa kwemagetsi imba inochengetwa vashakabvu vasati vatorwa nehama dzavo yave kubudisa mweya unhu wasakanyanya pachipatara chemasvingo General Hospital.
Izvi zvokushayikwa kwamagetsi zvakatooma chaizvo sikuru sei takatarisana nevarwere nokuti muone ngazvifeiwa kubva kudistrict achiti azobatsirwa nemishini yepachipatara. Kuwanikwa kusina magetsi. Tikatarisazve kune vanenge vashayikaveswa mumochari muya. Kana kusina magetsi zvinogona kutokonzera kuti hama dziwanike hama yadzo mutumbi watokanganisika wotoita kuti kombosa chaiko.
Mumwe mukoti wepachipatara ichi anoti dambudziko rawedzerwa nekuti magetsi esimba rezuva haasi kushanda zvakanaka zvokanganisa vanenge vachida kuvhiyiwa kana kuvhenekwa kana kuita maX-ray. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo vaAmedas Chamu vaudza Studio 7 kuti vanoda nguva yekuona kuti vatarise kuti dzimwe mhando dzemagetsi dzavanoshandisa dzakaita sezuva kana kuti sola uye majenerata zviri kushanda zvakanaka here.
Hospital ine solar nemabackup generator.
Asi vanoshanda kuchipatara chikuru cheParenyatwa muHarare vati havasati vasangana nedambudziko iri pari zvino. Zvipatara handizvo chete zvasangana nedambudziko iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kumaindustry. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanyasha muchicho vati nyaya yekushayikwa kwemagetsi yaikukanganisa upfumi hwenyika zvakanyanya.
Saka izvi zvinoona tinoona vashandi vakawanda vakudzosirwa kumba vasisabhadharwi nekuti havana basa ravari kuita, kwete nekuti havadi, asi nekuti hakuna magetsi. Izvo zvinovhiringidza kuwanikwa kwemari kwenyika nekuti zvinongozvigadzirwa hazvichabudi, hapana chichagadzirwa chichipera.
Vamuchicho vatiwo magetsi ari kukanganisa zvidzidzo mune zvimwe zvikoro vachiti zvikaramba zvakadai zvinogona kukanganisa avo vakatarisana nekunyora mazamanishoni semagrade 7, form 4 nemaform 6. Mumwe mugari wekwamucheke mumasvingo vatarisa emangezi vanoti basa ravo vari kukanganiswa zvakanyanya nekushayikwa kwemagetsi.
Isuve kwamucheke kumasmall light industry tirikusangana nedambudziko guru kuti magetsi anoswera asiko, saka hatikwanisi kuzoshanda tikatokoswera takagara because hatikwanisi kuafforda mari yekutenga fuel petrol kana diesel kubira kumagenerator because iri kudhura. Saka upenyu hwedu hwatova maopa apa pakanguva yakaoma nhamo yakutoti yatopfunya chisere because hatisi sina zvokuti tingakwanisa kurarama nazvo.
Amai Judas vandavati vari kupedza zuva rese vasina magetsi mudzimba zvobva kuti vatsvage dzimwe nzira dzekuti vakwanise kubika asi zvichidhura.
Toenda panyaya yekutizve Tinaisina zvikafu zvateta katenga zvinofanira kulasta mwedzi wose takaisa mafriji edu. Asi wowana kuti mafriji aya haachashandi zuva rose, zvikafu zviya zvakawanda zvaakurasika. Tasarigwa tisina chikafu, tarasa chikafu. Mari yacho yekuti tichinochitenga futi chikafu chiya hatisisina, nokuti tei takatenga takasitoka kuti mwedzi unopera. Saka load shedding iri kutirwadza zvisingaiti sevagari. Hatozivi kuti toita sei, tatambura.
Sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kuenda kwemagetsi kuri kuita kuti vagari vashayiwe mvura mudzimba, sezvo ari kudzima kuchiteshi chinopomba mvura. Vanoona rezvekufambisa kwemabasa mumura Muzvare Rumbidzai Magurupi ravanoti dzese iri kutyora murau wekudzima magetsi kunzvimbo dzakakosha sekumvura nechipatara.
Isu semura danho iri riri kutorwa nezesa hatisi kurifarira, nekuti riri kuafekta mvura uye utano hwevanhu, anova mabasic human rights. Ezvino City Council haichakwanisi kupamba mvura nenyaya yekuti hakuna magetsi. Tatatana kunyaya yezveutano, kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana, kwetawo vamwe vanenge vachida maoperations. Kana kuchinge kusina magetsi zvakukonzeresa kuwanda kwendufu muzvipatara.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano unomirira kodzero dzevechidiki mumasvingo recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti CoTRAD vazivanai muzorodzi vati vechidiki vakawanda vanenge vachida kunyoresa kuvhota vari kudzorerwa kudzimba vatadza kunyoresa kuvhota nedambudziko remagetsi.
Nhau yokuenda kwamagetsi muguta remasvingo yashungurudza vechidiki avo vari kudzoserwa kudzimba nokuda kwekuti vanenge vasingakwanisi kunge vachinyoresa vhota. Kanyanyanya mafirst time voters, vana vechidiki varobva mamucheke nevana vamwe vanenge vachibva munzvimbo dzemasvingo dzakatitenderedza kunana hwendedzo, kunana shonganidzo, vana muchakata nana mashava, vana vepagreat Zimbabwe University vazhinji vari kudzoserwa kudzimba dzavo nenyaya yekuti ivo pachavo vanenge vauya nezvakakwana asi magetsi kunenge kusina.
Mahofisi akawanda emakanzuru nehurumende haanawo basa raari kuita nekuda kwekushayikwa kwemagetsi uku. Mutauriri wezesa munyika Dr. George Manyaya vati vanga vasingakwanisi kutaura nestudio 7 panhare asi vatumira mashoko avo avakabudisa kuvatore venhau. Mumashoko aya zesa inoti kushayikwa kwemagetsi munyika kwakawedzera kutanga musi wa24 mwedzi uno nenyaya yekufa kwemishina inogaya magetsi kuhwanga nekukaribha uye kushayikwa kwemari yekutenga magetsi kubva kunze kwenyika. Ndakamira studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka varikurudzira gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti vapote vachisuma dare reparamende nemhuri yeZimbabwe nezviri kuitwa nemapurisa kuferefeta rufu rwemwana wechikoro wepaSt Matthias Tsonzo High Livingstone Sunwa akatsakatika muna zvita 2021 akazowanikwa akafa gore rino mushure mekunge amborohwa nemapurisa nevakuru vepachikoro ichi achipomerwa mhosva yekuba mutakshop. Hatina kukwanisa kubata vakazembe sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata vasaruaka.
Zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzaitika mumatunhu kunyanya dzinenge dziita neupenyu hwevanhu ndendiske tiri kureva kuti Livingstone papa nenguva yakareba asingazivikani paari akavhanikwa mapfupa, mapurisa akaendesa mapfupa aya for DNA. Saka ii zvekuti kumhuri vanenge vachishungurudzira kuti vanda vakasika zviva kuti saka zvaapapi nyanguva wenharaunda vanda vaziva kuti ko ndiye here munhu anga akashaika kana kuti mumwewo. Ingori nyaya yekuti sekuriti yemunhu yakanyanya kukosha. Saka pese panonzi patsakatika munhu tinoda kuti hurumende imhanye nespidi yekumhanya chaiyo chaiyo kuti vakurumidze kupedza nhoroondo yacho. Saka nyaya yaLivingstone inenge yakutirwadza kuti from December last year up to September these 10 months down the line tasabaita conclusion. Tozakataa kati tishandise dare reparliament kuti tibvunze minista auye aite ministerial statement pamusoro pekuti vari kumbofamba sei, tiri kuwanikwa chii, tiri kuwanonoka ndechipi, zvavakwanisa kuita ndezvipi. Nekuti zvakakosha kuti vange vachiita maupdate so that vanhu vazive kuti pane zviri kuitwa zveshuwa, pane kuti tingonyarara tichiti achazotipa mhinduro.
Makwanisa here kuwana mhinduro iyi kubva kugurukota rezvemukati menyika vakazembekazembe?
Vakazembekazembe havasati vauya kuti vaparure kunyika yese kuti wakabuda ni mpamu ongorore ya waka ita kaita risira kuti umumusu wana uya nasipati nasi mingiri zahara ore cabinet ni mangana tishawona kuti pawacha uya kumakusen time wanga daro wachuya waka teronge zera mingyo nuri ndo bazo ebro tanga afsatai reiza asuku tarisira tewa uya wachitipindi lakati nasi wanga wachiko asima mangana wano wanzo uya saka tishatarisira tupa wano ya mangana ipa wano wakati waparure mingyo yani vichem pamu chete unaziwa presen kune matukini zeko makazi nzeko vende wakawarewa wanawa diki gorewa pira mna epro asari chazo vya saka kufamba si gorewa pura kacho kwa kwasha hika itapua makuwe kwa mrewa huko saka ingori nga yake ungoti wanano kondwa otaka tika koto shaya kwe hiyo kano ni unike efe tichalo matana zoto rani mapurisa ni ati zinawa zaito tupeni wano ni zimbabwe uraki zikuta usi mkoshe kone uru mende ni uti dino uru mende ya nazo kadaro zangu itika unuzi wana wajimanya wachikuri za jisama update
asika mapurisa arguti argu ferefeta nyayi wa saru waka
ye standard ni ndiroga iyo ferefeta yika mchitu kuzati maapati awangangonzi vato wakati anga wachingori pekuta ingia tudoma regular update unuona blessings wakafana nani kuta katika kwa kaita jamara itai mapurisa anga kawindisa kuti aizo pae report kwa ZBC pamwe po nema regular update ku muye Zimbabwe muparliament padi ampata nema kora anoraudzira awaza tatombouya kunotiudza kuti vaapati saka kunyarara ikoko kunotira izvo vana zvavari kuita pamusoro penyaya yacho kana vasati vabata zvinhu zvavo vatauri tatsaga hatina kuona tichingorekoda kuti vari kuti update manje isini tikaona vakanyarara hatizotambiri kuti pane zvavari kuita zvinoita kutoti inyaya yavatotsveta vasina basa nayo
mumiriri wemutasa central mudare reparamende vatrevor saruwaka vachitaura vari parunare muharare Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekushanyirwa kwenyika kana kuti World Tourism Day. Dingindira regore rino rakanangana nekufungisisa nezvekushanyirwa kwenyika kana kuti Rethinking Tourism. Mabiko makuru arikuitirwa kuIndonesia uye anorongwa nesangano reUnited Nations re World Tourism Organization kana kuti UNWTO. Vachitaura kuMidland State University mazuva adarika mutedzeri wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rwodzi vakati Zimbabwe yave kuwana vashanyi vakawanda kubva zvarerutswa mitemo yeCOVID-19. Muguzeya nezvenyaya yekushanyirwa kwenyika iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano.
Zimbabwe inyika ine zviwanikwa zvakawanda sekuziva kwese kwatinoti ine mukurumbira pakushongedzwa kuyakaiswa naMwari iita sana Victoria Falls, ingava mhuka, ingava Chimanimani Mountain, ingava Makareba Dam. Tinazvo zvinodiwa pasi rese asi dambudziko ratinaro nderekuti nyika yedu haitambiriki zvakanaka pasi rese. Zvinozoita kuti vanhu vanoya muZimbabwe vachibva kunze kwenyika vanoita vashoma. Ongororo yatakaita inoratidza kuti vamwe vanotoya through South Africa vopi kuSouth Africa kana muZambia voona Victoria Falls. Vachibva kuSouth vanokwira ndege inouya muVictoria Falls yobva yadzoka Manheru vapedza kuona mafashamo nekuti havadi kugara muZimbabwe.
Nechikonzero chei muzvinafundo Mugano?
Chikonzero chekutangana chekuti dzimwe nyika dzakatipoteredza matax anonzi value added tax havaisi matourism products zekuti ukapinda muhotera kunoku tinoshandisa tax iyo nekuti hurumende inenge achida mari asi chikuru kuru nechekuti imeji yeZimbabwe haina kumira zvakanaka pari zvino iri dambudziko ritakaona kubva 2000 kuti chimiro chedu hachina kumira zvakanaka saka tourism sector haifambi zvakanaka kana chimiro chenyika chinomira zvakanaka. Vanoverenga vanoziva kuti pakabva vaMugabe muna November 2017 tichipinda mugore mekutanga 2018 matourist akauya kuZimbabwe anga akawanda zvikuru nekuti ivo mukuona kwavo vange vachitarisira kuti munhu anga achineta abva asi pavakazoona kuti ariwa hurumende ndo inochenderera vamugabe neritora tarizvino maitiro acho ekunyanya kutakatakira kumaabuse emahuman rights haasi kuchinja
mungapa muenzaniso
sekuona kwamuri kuita muchierenga magwaro kuti vanhu vanosungwa ugara mujera kwemazuva anosvika nawo 100 vana job scar semuenzaniso vasina kunotongwa zvinhu zvinonyangadza pasiri tichizviona kuti ava havasati vasiriyasi kuchitambe navo taakuenda kumwe kune dzimwe nyika asi munoona chidoko adoko sekuya muno vanonga vanacho ndosaka vachidongorera vari muzambia ndosaka vachibva musouth africa vachingodongorera vachidzoka asiti vasiye mari muzimbabwe vati aiva hatisii nekuti havasati vasiriyasi saka ndo dambudziko ratinaro iroro muno muzimbabwe rekuti zvimwe zvacho hazvisiri nesesari kuti tiswe tichinetsera semazimbabweans tichikanyisa zita redu kunze kwenyika uko
asika hurumende iri kuti chiri kusvibisa zita renyika zvirango zvakatemerwa zimbabwe
zvirango zvakatemerwa zimbabwe zvakafanana nenhunzi dziri kuya pachironda chironda hatikwanisi kushora nhunzi dzavaya pachironda chinonga chiri pamunhu nekuti nhunzi vashanyi vanodedzwa nekunuhwa kwechironda saka tikarapa ronda tinoziva kuti hapana nhunzi inokwanisa kugara yakakupera saka ronda nderipiko izvi ndiwo abuse yemhemba yacho
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvino zvinonzi hazvina kumira zvakanaka muEgypt sezvo mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvichikonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika iyi uye kurambidzwa kwevanhu kutenga zvinhu kubva kunze kwenyika. Nyaya yekutengwa kwemotokari ndiyo inonziwo yanyanya kukanganiswa nemamiriro eupfumi. Senegal nasi yange ichirangarira vanhu chiuru chimwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1900 vakafa makore makumi maviri adarika apo chikepe chakanyura munzvimbo yeLejola. Mhuri dzevanhu ava vakuru vehurumende uye vatungamiri vezvitendero ndivo vanga vari paurongwa uhwo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa vati Nashe Nyamudoka vanoti vari kutambirwa zvakanaka muAmerica umo vari kushanya vachitengesa waini yavanogadzira inonzi Kumusha Wine. VaNyamudoka vanoti vakatanga kugadzira waini iyi mushure mekushanda munzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants muSouth Africa makore adarika. Vanoti vakazobatana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvitatu zvinoshanda munzvimbo dzekudyira vakaitawo firimu rinonzi Blind Ambition iro riri kuratidzwa munzvimbo dzavari kushanyira muAmerica rinotaura nezverwendo rwavakafamba kuti vasvike pavave iko zvino. Vanotiwo vachange vachishanda nekambani yemukuyu waini yekuZimbabwe kuti vagadzire dzimwe mhando dzewaini sezvo pari zvino mawaini avari kugadzira ari kunzi ndeekuSouth Africa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Mukanganya uye weStudio 7.
NdirimuAmerica ndichitengesa muzambiringwa yangu inonzi Kumusha Wine. Ndava nemasvondo masere ndirimo muAmerica ende ndasvika States anoita 13, but muAmerica ndiri kutengeserwa waini yangu mumastates anoita 32, and izvezvi tiri muWashington DC.
Makafunga sei kuti mutange kuita zvemuzambiringa uyu uyezve zita makarwana sei?
Takatanga ndiri kuSouth Africa patakaotiza nyika yavo muna 2008 tikasvikawo muSouth Africa tichitsvaka mabasa. Ndakaonawo basa mumarestaurant ndo mandakasanganawo nekudzidza nezvewine asi serudzi rwedu semaZimbabweans tikabuda kunzewo kuti tinoda kudzidza tinoda kuona zvakawanda saka ndakatangawo kudzidzawo zvemazambiringwazhe pandaonawo mukana wekuti ndogona kuitawo raramo nazvo pandatanga zita rekumusha. Kumusha ndanga takai tumidzira nekuti tese tiri kunze nekusada kwedu asi tinoramba tichirangarira kumusha saka ndaida kuti munhu wese paanenge achimwa bhodhoro rekumusha ave nendangariro dzekumba kwake dzekumusha kwake dzehama neshamwari
makatangarini
takatanga 2016 ndiri musouth africa
endiye zvinezvi mungati muri kugadzira muzambiringa wakawanda sei
izvezvi ndakugadzira tingati kupfuura 300,000 bottles pagore ndodzatiri kugadzira and yakawanda yacho iri kutengeswa kunoku kuamerica imwe yacho iri kutengeswa kuuk muafrica tiri kutengesa imo muzimbabwe mughana mukenya murwanda and tiroda kutobata kana nigeria chaichaiwo nekuendawo kunana china nekunana singapore
tinoona zvakare kuti manga munye nefirimu ranga riri kuratidzwa imo muno muwashington dc firimu iri rakafamba sei uyezve nhoroondo yaro nderei
firimu rinonzi blind ambition ndere majaya 4 vakaitawo rwendo rwekuenda kusouth africa vakashandawo mumarestaurant vachisimukira vachizoshandawo vachiita zvemawine saka takanokwikwidza kufrance kune mitambo inonzi World Blind Tasting Championships inowane munyika dzakawanda kwazvo 24 countries saka isu takawanakwa tichinokwikwidzira nenyika idzi muna 2017 ne2018 kuburikidza kwazvo pakaita vanotorawo mafirimu ekuaustralia vakabatikana nenyaya yedu nekuti vanhu vekuzimbabwe vari kunokwikwidza uko asi vakambopinda sei murongo wemawine saka vakatitorawo vhidhiyo iyi ndokusvika pakuzoita dhokumentary rakabudiswa muno muamerica gore rapera ende ndiri kudzokera kuzimbabwe musi wa25 firimu iri rinenge richirakidzwa muHarare musi wa26 rinenge richirakidzwawo zvakare kuvic falls musi wa27 rinenge richirakidzwa zvakare mubulawayo
sechizvarwa chezimbabwe tinoona kuti kumusha waini iyi muri kuiita muri kusouth africa mune urongwa here hwekushanda nezimbabwe munyaya iyi yekugadzira muzambiringa wenyu
urongwa huripo ende huri kutoendeka tiri kushanda nevemukuyu wainari kuna vaiziva mukuyu kudhara iri gadzirwa mumarondero umo saka ndiri kutaura navo vari muurongwa hwekudyara futi patsva miti yemuzambiringwa saka indapindawo muchirongwa ichocho saka tiri kudyara ikoko pane muzambiringwa iriko kunana esigodini kubulawayo tinoenda zvakare munyanga munana juelastale irimo nekuodzuko iriko mizambiringwa inogadzira green valley kana muchimboiziya saka urongwa huripo hwekuti titange chirongwa chekugadzira mazambiringwa ende chinonakidza ndechekuti after magadzira mazambiringwa pachada chikafu chepasaidi saka kunevo vari kubika zvisingaiti munyika dzakawanda wanda vana zvivara zvekuzimbabwe saka inini zvandinoshuvira ndezvekuti vese ivava vabuda vachidzidza zvekubika nesu tadzidza zvichiita zvekumuzambiringwa tidzoke muzimbabwe tisimudzire nyika iyi titangewo marestaurendi titangewo zvikoro zvemawaini titangewo zvikoro zvekubikwa kuti tisimudzire nyika
avo vanga vari vatinashe nyamudoka vanogadzira waini inonzi kumusha vachitaura vari muno muwashington dc namavhilasi mutanganya uye westudio 7 muchirongwa chedu chelive talk chatinotaura nevechidiki chethe connection na 8 pm Ivanza Zininga weStudio 7 anenge achitaura nevechidiki neongororo yakaitwa neAfrica Barometer yekuti vechidiki vakawanda havasi kunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vekumasvingo vanoti kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitikawo muzvipatara kwave kupa kuti mitumbi iri mumamochari ikurumidze kuora. Mutungamiri wenyika yeBotswana vaMogetsi Masisi vanoti vachaedza kuita nepose pavanogona kuti hurumende yeAmerica izvibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende. Tashuka kumagumo hechirongwa chedi cha nasi. Anoko ni kene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu diri Washington DC City. Mwerari zakanaka wa tereri ndokusia emina Geina Saidi munauze isindebele.